Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 26/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vane coronavirus muZimbabwe vachiri pamakumi mashanu nevatanhatu. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varayiridzi havasi kuzoenda kumabasa kana hurumende ikavhura zvikoro isina kugadzirisa zvese zvakabvumirwa kuchengetedza utano hwevadzidzi nevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti pavanhu vanodarika zviuru makumi matatu nevanomwe 37,000 vavhenekwa vane coronavirus vachiri makumi mashanu nevatanhatu 56. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi maviri nevashanu 25. Vanhu vafa vachiri vana zvichireva kuti vanhu vari kurwara muZimbabwe makumi maviri nevanomwe kana kuti 27. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mana 5.4 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kusvika pazviuruzana 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mana nemashanu 345,000, asi vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuruzana 2.1 million. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kumabasa kana hurumende ikavhura zvikoro zvinhu zvakabvumirwa svondo rapfuura zvisati zvagadziriswa. Svondo rapfuura gurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary vaKane Matema vakange vari mumusangano umo makabvumirwa zvizhinji zvinofanirwa kuitwa nehurumende mukuchengetedza utano hwevarayiridzi pamwe chete nehwevana vechikoro panovhurwa zvikoro. Asi vaKane Matema vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti zvikoro zvichavhurwa mumavhiki matatu ari kuuya. Vanotungamira Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwashira Zhou vanoti vakaonawo mashoko akataurwa navaMatema zvikavakashamadza zvikuru. Dr. Zhou vati varayiridzi vesangano ravo havasi kutanga basa kana hurumende ikasagadzirisa zvese zvakabvumirwa mumusangano svondo rapfuura. Taedza kubata vaKane Matema asi nharembozha yavo yange isingadavirwi.
MaTeachers akasangana nehurumende tikataurirana kuti zvikoro hazvikwanisi kuti zvinge zvichivhurwa nokukurumidza kusvikira hurumende yakwanisa kuita izvo zvakakurudzira neWorld Health Organization, zvinosanganisira kuti iresponsibility yehurumende kuti indise matesting kits muzvikoro, mathermometers nemamwe akawanda mapersonal protective equipment. Asi tinokanamara tabva kumusangano tozoona minista wakutaura kuti zvikoro zvinovhurwa in 3 weeks, asi vachingasitauri kuti timetable yokuti izvo zvatakawirirana zvinhu zvava muzvikoro ndezvipi, nokuti takatenderana kuti zvikutanga ndochokuona kuti zvinhu zvese izvi zvakaita mathermometers matesting kits zvava muzvikoro.
kana makanga mabvumirana dano rabatora iri vakamba kunyorera yebo here magwaro vachitaura zvese zvava kuti makabvumirana
hapana chanyorwa tinotokana mauta angoverenga kuma newspaper musande mail saka tinoona kuti engagement dzatinoita neministry kuvaraidza nguva kuti yanzoonerika tirikodhila navanhu vanenge vakatonga kuvhura zvikoro ndosaka isi tichiona kuti kana ministry yatadza kuti ikwanise kuprovida health and safety kuvarairidzi navana vezvikoro itisavarairidzi navana vezvikoro navabereki tichaona kuti tazviprovida nehealth and safety pakusaenda kuzvikoro kwacho kunovhura kwacho hapana ataura nezvazvo taangobva minisa wava kutaura kuti zvikoro zvingangovhura mu3 weeks ndo zvatiri kuti kutamba namadhaka pasina mvura hazvisi zvakazoitika kuti tiise upenyu hwedu parumanzombe nokuda kwaminisa vasingateere chibvumirano chatakaitirana
imi mambo ega here kuvabata kuti munzwe kuti zviri kubuda mumapepanhau ndizvo zvechokwadi
takatovatumira rimwe gwaro futi zvenezuro rakaitwa namaunion yese richiratidza kuti ndo zvatinoda ende hatisi takazobva ipapo pagwaro iro ratakataurirana kuti zvatakataurirana zviya zvatakakonsolidata ideas because pa last minute moment vatakataurirana vakatienda munonyora gwaro muchitiudza zvamunoda saka gwaro racho takarisubmita nezuro saka tamirira kuti ivo ndo vakatotiudza kuti vazobva pagwaro iroro isu tiri kuenderera mberi nechisungo chatakaitirana vakatienda munonyora gwaro tikanyora gwaro tikaendesa kumahofisi avo nezuro
pari zvino muri kuti kana vakati zvikoro zvizururwe mumavhiki matatu ari kuuya imimi sevarairidzi hamuende kumabasa
izvozvo ndo chisungo chatakaita ende izvo tiri kutaurirana ndo chisungo chatiri kutaurirana
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawachira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7 vanhu vakawanda munyika vari kuramba vachishushikana nedanho rehurumende rekumborambidza vemakombi kufamba vachinzi vaite mushandira pamwe nekambani yehurumende yezupco vemakombi vakawanda vari kuramba zvapa kuti vashandi nevanhu vanenge vachienda kumadhorobha kunoenda mabasa anokosha vanetseke zvikuru gurukota rezvamatunhu vajulai mwoyo vanoti hapana kududhudza pakuti vemakombi vabatane nezupco nekuti mumaguta mange muita mudira tivhange asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vakawanda vapi kupinda munjodzi yokubatwa necoronavhairasi nekuti vari kumirira mabhazi vakawandisa uye vamwe vasina zvokudzivirira mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata vatafadzwa Goliath mutungamiri wesangano rinomirira vanotakurwa nemabhazi nemakombi repassengers association of zimbabwe
kungofuma mava kuti makombi abhanwa pasina notizi ndinoona kuti izvi zvakasikiswa kuitwa
saka semaonero enyu paifanira kuitwa sei apa
zvaitoda nhaurirano pakati pehurumende nevarinzi vemakombi ndakati nemaassociation nemasangano akatowandisei kuti vanzwe pfungwa dzavo nekuti ikonomi yedu informal sector zvinonetsa izvozvo zvokuti zupu rakambokundikana raakudzoka zvakare kuzenge richitakura apa havana kana mabhazi acho mabhazi anotohayiwa kumwa mumakambani kuda kutora covid kudzvinyirira hama dzedu dziri kurarama nebasa iroro isusuwo panovhurika zvinhu izvi tiri vamwe vari mainfomal sector vachaitawo sei nekuti zviri pachena kuti zupwa haikwanisi kutakura vanhu vese uye zvakare mumwe musi tinofuma tisina mabhazi iyayaya nekuda kwezvikonzero zvakawandisisa ini ndiri kufunga kuti pane zvinhu zvakawanda zvinoda kunge zvichitariswa nekuti hurumende yakotarisa divi rimwe chete chete isusu tiri sangano rinoona nezvekutakurwa kwevanhu zvakanakisisa tinoda ujigiriri mbiznisi yuru tichuono umakundano tichito sarudzo na asi tuda umangina kwa ningi asi sakarongi chimwe chandini na acho chandu dakuta ura inyaya kublawayo uku kwa katurongi kei kunyeta unge musiri mzimbabwe wacha ita sei
ko sei mchidaru munga pa mwenza nisere
vamwe vari mbiznisi yuru vanyi muridzu ndakura rama vamwanga atoro maloni andi atifana unge sitarisa third one izine njodzi skuru ngatitarise mativi ese zvakanakira nezvakaipira panyaya dzekutakurwa kwevanhu
asika va Goliath vamwe vari kuti vemakombi ava havana kurongeka vari kukonzera njodzi nekudaro Zupco ndo inofanira kunge ichipindira
chero pane zvavanenge vachitadza zvinofanira kunge vachiudziviswa kuti vakanga vachingovakanganisa time dzinoteera hurumende ichatora matanho akaiti vachivaudza kuti zvakati hatidi izvi vachivanyororawo matsamba ndizvo zvatinenge tichidawo kuti zvinodawo nhaurirano asi takazongoona zvaakungogurwa isusu ndisi tichanetseka vafambi
vatafadza Goliath mutungamiri wesangano rinomirira vanotakurwa nemabhazi nemakombi repassenger association of zimbabwe vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 Mumwe muongorori wezvematongero enyika anoti vatungamiri vazhinji vave kutungamirira nyika dzomuAfrica havachatevera gwara rakaumbirwa sangano remubatanidzwa weAfrica weAfrican Union sezvo vazhinji vavo vave neumbimbi ndoga Dr. Ricky Mukonza avo vari kudzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa vanoti vatungamiri varimo iye zvino muAfrica vakawanda vanongoita gudzira mukanzwa panyaya iyi asi vasingazvipire kusiya zvigaro zvavo kuti paumbwe mubatanidzwa uyu zuva reAfrica Day rakacherechedzwa nezuro pasi redingindira rakanangana nekumisa hondo uye kurwisa chirwere checoronavirus kana kuti silencing the guns in the context of the COVID-19 ngati nzwe hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
gore rino ra 2020 mhemberero dzeAfrica Day dziri kuuya panguva yakaomarara nguva yekuti pasi rose rakatarisana nechirwere chatekeshera pasi rose cheCOVID-19 chiri kukonzeresa kusagadzikana kwakanaka muAfrica chiri kunyanya kutyisa ndechekuti chirwere ichi chiri kuuya iyo Afrika yagara ine matambudziko ayo panyaya dzezveutano ine matambudziko panyaya yekuti zvipatara hazvina kukwana uye zviripo zvacho zvizhinji munyika dzakawanda dziri muAfrica hazvina mishonga yakakwana hazvina vana chiremba vakakwana hazvina vana mukoti vakakwana saka kuuya kwedenda iri kuri kutokonzeresa kugeda-geda kwemeno chaizvo nyika dzakawanda dziri muAfrica saka tiri kupembera hedu asi pane njodzi yatakatarisana nayo iyo yeCOVID-19
asi munoona here shuviro yakaita kuti paumbwe sangano iri reAfrican Union ichizadziswa kuburikidza nekubatana kwenyika dzemuAfrica
nyaya yekubatana kwenyika dzemuAfrica inyaya yakatanga kutaurwa makore akawanda apfuura tinotarisa vaibva mutungamiri veGhana mushakabvu Kwame Nkrumah vakaitaura vachitsinigidza kuti kana Africa ichida kuti ibudirire inoda kuti ibatane asi tiri kuona vaNkrumah vakashaya kare asi nyaya iyi nanhasi haisati yawana matarisiro yatikati attention yandinofunga kuti ndo yainokodzera
chii chamunofunga kuti ringava dambudziko guru riri kutadzisa kubatana kweAfrica kuita nyika imwe chete
chandofunga kuti ndo dambudziko guru inyaya yevatungamiri varimo muAfrica vatungamiri ava vari kugutsikana nekutonga nyika dzavo saka kututi sekuti vamunangagwa chisira emasimba kana kuna ani anenge aita president weAfrica ndione pachibuda chakanaka ipapo saka ndopanototangira dambudziko kuvatungamiri venyika dziri muAfrica kwozoitawo nyaya yehumbimbindoga no doubt Africa yacho haina kubatana kune vakambeki vakapambwa nema French kune vakambeki vakapambwa nevarungu kune vakapambwa nema Portuguese hapana kubatana ipapo saka kuti muzotaura nyaya yekuti ngatiitei nyika imwe chete handone zvichibuda zvakanaka
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano re-National Convergence Platform iro riri kurwira kuti paitwe hurukuro dzinosanganisira ruzhinji rwevanhu masangano akasiyana-siyana kuti pave nekuwirirana kuti nyika yotora gwara ripi wakaitwa nezuro masangano anopfuura makumi matatu nemashanu akapinda mumusangano uyu imwe nhengo yesecretariat yeNational Convergence Platform Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti chinangwa chesangano iri ndechekuunza vanhu vose masangano akasiyana-siyana naavo vane chekuita neZimbabwe kuti vabvumirane pamusoro pegwara rinofanirwa kutorwa nenyika panguva ino nyika yakatarisana nedambudziko remamiriro akaita zvehupfumi hwenyika pamwe chete nezvematongero enyika mamwe masangano akapinda mumusangano uyu anosanganisira Zimbabwe Congress of Trade Unions vana muzvinafundo vezvikoro zvepamusoro zvitatu Matabeleland Forum madzishe nemamwe masangano anopfuura makumi matatu
munoziva kuti muna December kwakalaunchiwa National Convergence Platform kwa platform inosanganisa machurch macivil society namaprofessional body vakabvumirana kuti vanoda kushanda pamwe chete kutsvaga solution kuma challenges akawanda akatarisana nenyika pamavhiki apfuura vanga vachiita maconsultations avo vabvumirana kuita summit nezuro yakanga ichiongorora proposal yavaita yevanoti comprehensive national settlement framework summit iyoyo yakanga yakatarisana nokuti vanhu vangabvumirana kuti nhamo yakatarisana nenyika ingatangwa nayo sei uyezve kuti masolutions vanhu vanobvumirana ndeapi uyezve kuti kana chibvumirano icho chichaitiwa choitwa sei kuti chipfudzikwe kumberi saka ndiyo summit yakaitiwa nezuro vahwande
chakabuda mumusangano uyu ndechipi Reverend Mtata
vanhu vakabvumirana kuti nhamo dzakatarisana nadzo nenyika yedu dzinofambirana uyezve dzakabatana mukati memwoyo wadzo nhamo yekuparadzana kwakaita vanhu munyika ruvengo guri mukati menyika nyaya yekusafambira mberi kupfuudzira mberi bumbiro remutero tingati constitutionalism nyaya yekusava neupfumi huno govewa kumunhu wese zvichikonzera nhamo dzakawanda nyaya yematambudziko kushayikwa kwezvibatiso uyezve neemergency situation yatakatarisana nayo kana kuti yatingati humanitarian yatakatarisana nyika nokuda kwenzara kwepoor service delivery nekuda kwekufamba zvakanaka kwedzeutano zvanyanya kubudiswa pachena nokuda kwecovid-19 nenyaya yekupedzisira yekuisolated kwezimbabwe on the international scene idzo dzinyaya dzose dziri shanu dzakabamwa pamusangano wakaiti nezuro kuti nyaya idzi dzinozvidzana uyezve kana nyaya idzi dzichagadziriswa dzinoda kugadziriswa pamwe chete
masangano akange ari kumusangano ayo angaiti mangani
takati nemasangano akawanda I think around 30 organizations but of course masangano anga ariko masangano emachurches Zimbabwe of Christian denominations masangano anechokuita nevashandi elabor then masangano ose atingati maapex bodies akaita sana NGO Rights Forum vana Zimbabwe Electoral Support Network, ne ba Matabeleland Forum, but ne ma chiefs anga aripo deni vamwe vanga vakamirira vanhu vari ku diaspora ma organizations akasiyana siyana nechita nenyaya dze economy vakaita sana legi saka akawana ma organizations akanga ari involved at kumataura ose nemazitaba
danho romotora kubva pano nderipi
danho ratotora chinda mberi iroro rekuti consultation inofanira kuramba chinda kumberi kusvika tarifaina the way yatotora musoro penyaya yemuyakatasana nei tiripo vahwande ndechokuti hazvirevi kuti vanhati vanhamo dzakatasana nenyika nhamo yatinayo huru ndeyekuti tiri kutaurawo musoro penyaya yenhamo idzi nenzira dzakasiyana teniripo ndeyekuti how do we build a national consensus kuti tinonzwisisa sei tiri pamwe chete nhamo yakatasana nenyika
avo vange vari umwe wevakuru vanotungamira National Convergence Platform Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare nestudio 7 tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi Daily News rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupererwa nenguva yekugadzirisa mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi muHerald gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusise Moyo vanoti hurumende ichashandisa zvinenge zvabuda muongororo iri kuitwa pamusoro pekupambwa nekurohwa kwakaitwa nhengo nhatu dzeMDC Alliance vamoyo vati hurumende inoda kuti vanhu vazive kuti haisi kutora nyaya iyi senyaya yenhando Zimlive.com iri kutaura pamusoro pekunetseka kwavachairi vemakombi mushure mekurambidzwa nehurumende kuti vatakure vanhu ichiti basa iri rave kuitwa nezupko muchronicle bazi rezveutano rinoti vatyairi vemagonyeti vari mungozi yokubata nekuparadzira coronavirus richiti nzvimbo dzinoshandiswa kupinda nekubuda munyika dziri kuratidza kuti dziri kuparadzira chirwere ichi yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vakadiko pastudio 7 aiwa ini ndinofara mukutaura namavezenge vari pajobhek apo inini ndinombopindurwa vamangwana vamangwana vari kutanzi vanhu vari kuchema-chema pamusoro pemarezinesi yemaredhiyo vachiti ari kudhura asi vamangwana vari kutaura kuti hanzi takaita indabhengi ovazoona zvakakosha kuda kuomesera vanhu kusada kupa vanhu marezinesi emaredhiyo vadzidzisi vakachema kubva kara vachitaiwa tipewo mari nendabhengi but ndose muhurumende yacho uyu murume anonzi mangwana uyu kana muiti gweta munhu dai zvaibviri aindada kuona mapepa aakanyora kuti chokwadi akapasa here kana kuti vakangotiwo zveukiribidi-kiribidi imi manhu estudio munotaura kuti hanzi ye muno unomu kana musautore kutaura muchituka vamwanhu kana kunyomba vamwanhu but ivo vanotaura vanhu vachinyomba vanhu muti kunyomba kushoma kwaonechako uku vari kudya mari yestate mari yedu futizve
makadi pastudio makadi vahwande mukoma jonga koma blessing sisimave nevamwe vose vana big mike tinotenda nechirongwa chenyu ndinoda kutaurawo hangu zvishoma pamusoro pemurume anoi monzura uyu monzura chaari kungoshingirira kuitira kuti vakamubhadhara vasazoti mari yedu yaendera pasina asi dai ari umwe zvake aide aziva kuti mai havaroudzwi hakuna munhu anoti nyange akafarisa zvorudzii anonoroodza mai vake vakamubereka so ngaachenjere maitiro ake kuti asafarisa kufarisa kwokusvika pakukangira mweni nzungu dzembeu zvingazomuchemedza mangwana kana ukafarisa zuva pekufarisa uchiguma ungadiro ukazokangira mweni nzungu dzembeu iye mwene achienda uchasara usina chokurima
mazora zei pastudio 7 apo ini ndiri kutaura ndiri muno musouth africa uyo anonzi mugwadu uyo uyo kwauyo anonzi tafadzwa mugwadu uyo kwao ngaachenjere kuridza ngoma nedemo ndo zvanga zvichiita energy mutodi zvino nhasi energy mutodi watota manje Saka ngadzikame zano PF haidi kupaparika zvinoita zvinoita uyo tafadzwa mugwadu. Iye zvizvi uchiri muhapwa dza munangagwa. Kana zvamuchinjira ipapapo unenge wada kuitwa munamato nevanhu iva vanosungurudzwa nezano PF yake yaanorarama nayo iyoyo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka chimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi Maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tichange chiendera mberi. Tichiongorora nyaya yezve chirwere che coronavirus. Tichitarisa zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai kunonzi kuri kuitika munyika. Panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown. Icho chinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Muchirongwa chedu tina muzvare Chido Chikwari. Vachataura nezvenyaya dzeutano. Mukuru wesangano reZim Rights vadzikamaibere uyezve vatabani munyama kweta rinongorora nyaya yezvekodzero dzevanhu uyezve inhengo yesangano reAfrican South FM vachange vachitiudza zvizere pamusoro pezvenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown. Muri Zimbabwe musakanganwi kuteerera chirongwa ichi Manheru ano chandinenge ndichikokera ini Mike Hove weStudio 7.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari vaSteve Mnuchin varamba kutambira zviri kuda kuitwa nebhodhi rebhanga reAfrica Development Bank zvekumisa ongororo iri kuitwa nebhanga iri pamukuru webhanga Akinumi Adesina. Vaminushin vati vanoda kuti ongororo iyi iitwe nevanhu vakazvimiririra kwete nevanhu vanoshandira bhanga iri. VaAdesina vari kupomerwa mhosva yokupa macontract kushamwari dzavo uye nekupa mabasa makuru mubhanga iri kuhama dzavo. America ndeimwe yenyika dzine chekuita nebhanga iri. Vaminushin vati vanoda kuti paitwe ongororo yakakwana sezvo kana mukuru webhanga aine mhosva dzaanopomerwa zvingakonzera kuti vanhu vasave neruvimbo nebhanga iri. America yakatanga kushora mashandiro ari kuitwa nebhanga iri mushure memashoko akataurwa nemukuru weWorld Bank vaDavid Malpass avo vakati bhanga iri rinokurumidzisa kupweretesa mari kunyika dzemuAfrica richizipinza pakaoma. Kanova kubundi boys zimbindino sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vane coronavirus muZimbabwe vachiri pamakumi mashanu nevatanhatu. Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vararidzi havasi kuzoenda kumabasa kana hurumende ikavhura zvikoro isina kugadzirisa zvese zvakabvumiranwa zvekuchengetedza utano hwevadzidzi nevararidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So we see card.